Irizwa rakakosha nekuti kufamba kwevanhu kana kuti katikati migration munyika zvinhu zvagara zviripo kwenguva yakati rebei. Tichitarisa zvekare kuti zvikonzero zvinoita kuti vanhu vaite migrate kune dzimwe nyika zvinhu zvakasiyana siyana zvinosanganisira hondo munyika idzodzodzo, kusabatwa zvakanaka kwevanhu munyika dzakadaro nezvimwewo zvinhu zvakaita climate change zvokuti kunyika idzodzo kusasagariko nokuda kwekuchinja kuri kuitawo yatingati climate pasi rese. Saka kucheretedza zuva iri kunovawo zvekare kuchikurudzirawo nyika dzinenge dzine yatingati maeconomies ari nani kuti vave vachitorawo vanhu vanenge vachitizawo nhamo dzavo kunyika dzavanenge vachitiza.
Matambudziko api amunganongedzera amungati vanosangana nawo zvakanyanya?
Matambudziko anowanzosangana nevanhu anosanganisira yatingati pachungu kusava neyatingati smooth integration kana kuti kusakwana zvakanaka mumasocieties awo iyayo. Saka zvinhu zvakadaro zvinoda kuti hurumende dzinenge dzichitambira vanhu dzive dzinovatambirawo dzine yatingati maopen arms, kana kuti dzive nemamechanisms okutiwo vanhu vanonge vachibvawo yatingati kumacultures akasiyana vachipindawo munyika idzodzo vave vari vanhu vanokwanisawo zvekare kuti vave vachikwanisa kuti vave vachizomirawo nemakumbo avo maviri.
United Nations yakapasisa chisungo chekodzero dzevapoteri mhuri dzavo nevana vavo mukufamba kwavanoita nenyika dzose uku. Munoona here vari kupiwa kodzero dzavo dzakaringana?
Ndoona senge kune dzimwe nyika vanopotera kana kuti vanofamba vanovawo vane marights because vanhu vanenge vari mumasocieties avo vane atingati maequal rights in terms of mabumbiro avo emutemo. But chinozoitika ndechekuti kana pachizoitwa mapolicies anozoonekwa pachiita kakupatsanura pakati pemamigrants nevanhu vava vachigara imomo, ndo patinoona kuti dzimwe nenguva vanenge vachibvawo kune dzimwe nyika vanosarira kumasure in terms of atingati maeconomic opportunities. Maissues elanguage barrier anisawo zvekare kuti vave vachisarirawo kumasure panyaya dzecommunicationwo nekusahwisisawo atingati mamechanisms anenge arimo munyika idzodzodzo. Inyaya yakakoshesa zvikuru neUnited Nations because tinoona kuti pasi rese nyika nenyika ine atinganzi maallocations evanhu vanofanirwa vachiuyawo vari marefugees munyika idzodzodzo. Kunyange Zimbabwe nokushata kwayakaitawo kauti nekusamira zvakanaka kwakaita economy kwayo vanotovewo neallocation yevanhuwo vanouyawo vachipoterawo zvekare kuZimbabwe ikokoko. Zvinosanganisira zvinotaridza kuti United Nations kauti nyika dzese dzepasi rese dzinokoshesa zuva iroriri and also nyaya yemigration iyoyi.